startup. A very good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, September 25th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mflanganya Huye.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the United Nations General Assembly, where President Emmerson Mnangagwa will be addressing the General Assembly.
President Mnangagwa is expected to talk about the removal of targeted sanctions against top ZANU-PF officials, which he blames for the economic decay currently affecting the country.
In the build-up to Mnangagwa's address, the issue of alleged abductions of several people, notably that of Dr. Peter Magombeyi, has been on the news.
And the police were refusing to allow Dr. Magombeyi to go and get treatment at a South African hospital, but a high court judge has dismissed the request.
The U.S. is not likely to budge on the lifting of sanctions because of such alleged human rights abuses.
President Emmerson Mnangagwa is in New York leading a 70-strong delegation that includes his wife and several officials and state media journalists who used a rented airline jet at a colossal cost.
There were protests at the weekend where some Zimbabweans are marching against Mnangagwa and his government clashed with pro-ZANU-PF supporters led by an American Pan-Africanist organization, the December 12th Movement.
And some are questioning whether the bloated delegation that is in New York from Zimbabwe is necessary at a time when the country faces such economic challenges.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And remember, we are live on Facebook right now. You can go to our pages, VOA Ndebele, VOA Shona, and VOA Zimbabwe. That's Facebook. Yebo kambe zulukandaba lamhlanje ke sikhangela udaba lomhlangano omkhulu owe United Nations wona oqale ngefike edluleyo kodwa ke umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula imbiko yakhe lamhlanje. Isikhathi asisaziswa ukuthi uyabe khuluma isikhathi bani, kodwa siyazi nje ukuthi kumahola amalushwana nje alandelayo umongameli Mnangagwa uzabe esethula imbiko yakhe. Imbiko yakhe ikhangelelwe ukuthi izagxila kakhulu kudaba lwezijeziso zenotho, ama-sanctions awetheselwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF ebalisa yena umongameli Mnangagwa. Kodwa ke asazi ukuthi kuzenzakala lokhu ngoba amazwe afana leMelika athi wona nxa ilungelo likaZulu lingahlonitshwanga izijeziso lezo asozo zisuswe. Marvelous.
Aiwa kunaya uva changobva kupinda muchirongwa chedu nasi pano pa Live Talk Diaspora Forum tiri kutarira isu zviri kubuda kubva kumusangano mukuru weUnited Nations uko nasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura. VaMnangagwa vari kutarisirwa ivo kutaura vachikumbira nyika dzekumavirira kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa nengo dzimwe nengo dzeZANU-PF vachiti ivo zvirango izvi zviri kukonzera kuti upfumi hwenyika urambe uchidona. Saka pindai muchirongwa muwanikwe imi muchitaura nesu kuti munoona sei nyaya iyoyi yezvirango. Mungada here kuona vaMnangagwa vachienderera mberi vachikumbira kuti zvibviswe kana kuti zvakakosha sei kuti nyaya iyoyi yezvirango itaurwe pamusoro pezvayo. Nemusi wemugovera takaona isu bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vatsigiri vayo vanobva muno muAmerica kuCanada neku Britain vachiratidzira vachitivo havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika uyezve nekupambwa kuri kuitwa vanhu nyanya kupambwa kwaDr. Peter Magombei avo vatakange tiri kutaura navo ipo pano panhepfenyuro ino svondo rapera nemusi wechina uyezve vachitaura ivo kuti kudonha kweupfumi nezvimwewo kushayikwa kwemishonga muzvipatara nezvimwewo hazvisi kuvafadza kune rimwe divi bato reZANU-PF richibatana iro nesangano reDecember 12th Movement vanga vaine zvakare kuratidzira kwavo vachiti ivo vari kuda kuti zvirango zvakatemerwa nyika zviwanikwe zvichibviswa nenyika dzakadai seAmerica neBritain. Saka pindai muchirongwa tikurukurei ipo pano kuti imi munoona sei izvi. Tichange tiine vatsigiri vemapato iwaya maviri eZANU-PF neve MDC vemuno muAmerica tichinzwa kuti ivo zvakafamba sei pakuratidzira kwavo zvakabatsira here uyezve pari zvino zvii zvavari kutarisira kuti zvinge zvichibuda kubva kumusangano mukuru uyu uri kuitwa kuUnited Nations. Chris.
Yebo Marvelous, sikhangeleleke ukubana sizaba labanye sibanxusileyo ukuthi bazosiphathisa ke kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa ke sile njalo i-intatheli izindaba yethu uNtungameli Nkomo laye ukhona le eNew York. Sikhangelele ukuthi laye uzaba khona ke kuhlelo lwethu lamhlanje. Ye Marvelous, Ntungameli, our reporter, is in New York. He's going to be joining us.
Mm-hmm. I'm not sure if we have anybody on the line right now, but we are going to just welcome those that are here live streaming with us on our VOA Facebook page, VOA Shona. Tinokuchingamidzai vese vari pano pachirongwa chedu uyezve munoziva zvekuita kana muchinge mapinda muchirongwa mubva manyora namba dzenyu makaisa zvakare makode numbers enyu kuitira kuti tikwanise kunge tichizokufonerai uyezve kuitira kuti tikwanise kunge tichizowanikwa isu tichikurukura nemi tirikutaura kwataita nhasi tiri kukurukura pamusoro pezvatiri kuona zviri kubuda kubva kumusangano mukuru weUnited Nations tichange tiine vakamirira bato reMDC yava Nelson Chamisa vakange vari kuratidzira ikoko kuNew York uyezve nevabato reZANU-PF tichitaurawo navo kuti ivo zvii zvavakange vari kuratidzira uyezve kuti vangada kuti mutungamiri wavo vaEmerson Mnangagwa vange vachitaura zvipi tichinzwawo nhuna kubva kune vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuti nhuna dzavo ndedzei uyezve vanoona kunge zvichagadzirisika here saka kune avo vachangobva kupinda muchirongwa aiwa tinokuchingamidzai regai titombooverenga zvamuri kunyora ipo pano uyezve munoziva zvekuita kana muchinge mapinda muchirongwa mubva madzvanya imi pakanzi share kuitira kuti tione takawanda uyezve motipa nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu pano pachirongwa pari zvino tiri kuona tina baba Ruru Hove anzi tiri kutevera chirongwa Gabriel Machingura ari kuti I'm watching you from Pretoria. We are together pano pa program Colin Madondo top fenida tete apo muri sei from Cape Town. Veronica Mwale ari kuti makadiko sisimavhi. Sydney Senior Maridza anzi ndiri kukunzwai zvakanaka chaizvo ndiri kuno kuZimbabwe ndibatei ndobva vaisa namba dzavo aiwa tiri kukubatai top fan yedu Progress Manakira anzi maswera sei kuhama pamwe nevashamarari vedu tirimo muchirongwa aiwa tinokuchingamidzai top fan yedu Elvis King Masuka Chanyuka anzi maswera sei aiwa isu taswera zvakanaka Boaz Jayaguru ari kuti zvirango ngazvibve zvinorwadza vanhu Makaza, ndi top fan yedu Boaz Jayaguru. Top fan yedu Patricia Sibanda Burawa kuti maswera sei vakoma mavhi ndakateerera zvangu ndiri kuno kuJohannesburg. Ndiri kunzwa kuti tinenge tine mumwe munyarikani wedu pari zvino. Regai tinzwe kuti ndiani vatinaro. Hello, caller.
Hello.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani apa?
Ndi Simba Mujuru.
Okay, vamujuru mungatitsananguriro kuti tinoona kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachange vari kutaura nhasi kuUnited Nations zvii zvavari kutarisirwa kunge vachitaura nezvazvo
mukuru anenge achitaura vachipa maupdates ezviri kuitika munyika nemapolicies nezvinenge zvichinetsawo senyika sezvo kurugarwa dare rekuti zvo vanhu vese vanotaura nyaya dzinenge dzichinetsa pasi rose vanenge vachitawo highlight zvinotinetsawo kunyika kwedu kweZimbabwe.
Tinoona ipo apa pakupera kwevhiki nemusi wemugovera imi sebato rezano PF takakuona muchiratidzira ku New York manga muri kuratidzira nezvei uyezve takaona manga muine vamwe ave December 12th movement sei makaona zvakakosha kuti mubatane nesangano iri.
Zvinokosha nekuti kune hama dzedu dzisingabve kuAfrica dzinogara dzinobva muno muAmerica dzinosupporta zviri kuitwa nemukuru wenyika, dzinosupporta zviri kuitwa neZANU PF zvakare. Saka kuve nawo pamwe chete tichikurudzira mukuru wedu kuti arambe achiita mapolicies avari kuita kuti nyika yedu irambe ichisumuka mune zvanga zvichinetsa, zvinotipo kodzero kuti tirambe tichivasupportawo, tivashingisewo tichiti mbai muchiita zvamuri kuita nokuti murikutisa zvimwe kutira kuti tiende mberi.
Asi vazhinji vari kushora vachiti ivo sei imi makawanikwa muchiwanikwa muchishandisa zvizvarwa zvemuAmerica kwete zvizvarwa zveZimbabwe.
Hatina kuvashandisa vanhu vanonzi maPan-African, vanhu vaye vanogara kunoku asi vanosupporta mapolicies anoitwa nemaAfrican states. Saka hakusi kuti takavashandisa, vakatongoyewo kuzotijoina kuti tisapote mukuru wedu. Hatina kuvashandisa, takangovakauyewo kuzojoina nekuti vanobhiliva zvatiri kuita. Saka zvinhu zvikuru kuti kana kune dzimwe hama dzedu dziri kunze kunoku dzinosapota zvatinoita dzingave nesu isusu, to support na tichienda mberi.
If you can just tell us in English, what are you expecting Mr. Emmerson Mnangagwa to speak about today at the United Nations? As ZANU-PF, what message does he bring? We see at the moment, you know, there are people being abducted in the country, the economy is not doing so well. What are you expecting him to address about at the United Nations today?
Well, it's very important that he highlights all the challenges that we're facing as a country. It's also important that he also talks on the policies that help us go forward. As you know, right now, we're having economic challenges a little bit, so it's important for the world to know where we are, to give the world an update, also to establish if there are any partners out there that can come and help us going forward. So it's very important for us to get that message out to the entire world, and there's no bigger platform than the United Nations.
Mr. Mjuru, if I can jump in there, what do you make of the issue of sanctions vis-a-vis the situation on the ground? Because if the president is going to say, let's take those sanctions off, and we have these allegations of abductions and so forth, do you think he will be justified when he hasn't really addressed some of those issues?
Well, it's important for everybody to understand that the sanctions are not legal for starters. They're not legal. In other words, we view them as illegal sanctions. So if the sanctions are illegal, they need to be removed. Not only that, economically, it's hard for us to make the lives of our citizens better if we have this chain that is tying us down and not allowing us to go forward. So the removal of the sanctions is very important for us to have a fair chance to build our economy like any other economy in the world. So this is a very, very important issue, and I hope he spends a lot more time talking about it, because once those sanctions are removed, our economy is likely to bounce back, the health infrastructure is likely to come back, simply because now we're able to partner with people that can help us develop much quicker than we try and do it by ourselves.
But Mr. Mjuru, back to the issue, you describe these sanctions as illegal. What are exactly are legal sanctions and illegal sanctions? Can you explain to us?
Well, you know, we're all members of the United Nations under the UN Charter. We're all member states. Zimbabwe is a member state. The United States of America state is a member state. When we talk about legal sanctions, Sanctions that are, if you go on the United Nations website and look at the countries under sanctions, you'll see that Zimbabwe is not one of those states. So the sanctions that we're dealing with right now, Zedera and the things that from President Trump, those things are done by one country. So if one country is a member state like us, we can't have a member state imposing sanctions on another member state. That's why we call them illegal, because under the charter, we're all equal as states. You see what I mean?
Yes, but anyway, we could go back and forth on
the
we'll
keep them on the line.
Yeah, just please do hold on.
There are a lot of questions. Our viewers here on Facebook have a lot of questions for you, Mr. Mjuru, so please stay on the line. I think we have our reporter, Ntunga Miri Nkomo. Nkoma, Ntunga, Magadiko.
Dri boma vindevi.
Aiwa ati wadi kwakadi ku United Nations.
Ya kuri bogo noko.
Ehe ti batiso nasi zviri kuitika ikoko.
Saka nasi pare zvino tatomirira mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa kuti vange vachitura mashoko avo ku United Nations. Ndofunga vachazviita in the next hour or so. Saka zvizhinji zvatakatarisira kuna vamunangagwa kunyangwe hazvo tisina kuwana tingati advance copy yespeech yavo yekuti vatange vachitaura chii but zvizhinji zvatinoziva kuti vatange vachizvibata
zvii zvamuri kutarira kuti vachange vachibata ipapo pavachataura kuUnited Nations
apa mavhi tikufungidzira kuti vamunangagwa vachataura nenyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica neBritain neEuropean Union nekuti vakambobata nyaya iyi pamumwe musangano wavakaita marimwe zuro muno muNew York vachitaura nenyaya dzezveutano vakachema-chema vamunangagwa vachiti ivo hurumende yavo iri kutadza kumutsidzira zvipatara nemakiriniki nenyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe zvisiri pamutemo saka iyoyo inyaya yatinofungidzira kuti vatange vachibata kumusangano weUnited Nations zvaimboitwa maningi nemuchakabhuva Robert Mugabe. Pane dzimwewo nyaya dzezvirongwa zvehurumende yavo zvatiri kutarisira kuti vange vachitaura nezvazvo. Ndipe mufananidzo, hurumende yavamunangagwa ine hurongwa hunonzi Healthcare for All by 2030. Zvichireva izvo kuti vane tarisiro yekuti pachasvika gore ra2030 munhu wese anova chizvarwa cheZimbabwe ange achiwanikwa achigona uye aine access yekuenda kuchipatara zvisingadhuri uyezve zvipatara zviri pedyo nepanogara vanhu iyoyo inyaya yatiri kufungidzira kuti vachabata. Pane nyaya zvekare yekuti hurumende yavo ine chirongwa chekuvaka makiriniki nezvipatara zvinokwana 6,600 pafirst temu yavo. Saka ndezvimwe zvezvirongwa zvatiri kutarisira kuti vamunangagwa vange vachitaura nezvazvo apo pavachachema zvakare nenyaya yemasanctions vachiti because of masanctions aya nenyaya yezvirango izvi hurumende yavo iri kutadza kufambira mberi nezvirongwa zvavo izvebudiriro.
Aiwa, regai timbokupai kuna mukoma Chris. Mukoma Chris, taurai naNtunga.
Ntunga, kunjani?
Hai, siyaphila, ngonya sesikiweni ngapha eNew York.
Duze la Trump Towers.
Kona kanye.
Ya, Ntunga, ungasitshela ukuthi umumo unjani? Sibonile ukubana ngempela sonto kuke kwaba lokutshengisela. Bakhona yini abavela eZimbabwe osuke wahlangana lawo?
Hayi, namuhla kabakho Chris, ngeke ngababona abavela eZimbabwe. Kodwa zineke izizalwane zakwamanyamazwe ezivumuzayo phandle lapha ziyatshengisela. Ziyabhikisa okwatsho abantu zikhala ngohulumende bamazwe azo ezeZimbabwe njengoba usitsho ziyitshengisele ngomgqibelo. Ezinye zisola umunangagwa lo mbuso wakhe kuthi ezinye ngebezimncoma kodwa namhlanje asikaboni anyone ovela eZimbabwe obetshengisela lanxa nje yena umunangagwa ekhangelelwe ukukhuluma ngapha eUnited Nations.
Okay, ungabamba njalo. Ntunga is in Washington. And for those who,
he's in New York,
I beg your pardon. And for those who have just joined us, welcome to the show. On the show tonight, we are talking about the United Nations General Assembly, where the President, Emmerson Mnangagwa, is expected to deliver his address. And to those also who have been following the Dr. Magombe case, I understand that that a High Court judge has ruled that he has the right to go and get treatment in South Africa. So that means the order that was given earlier stands, and he's likely to leave the country, I think, as soon as possible, probably tomorrow, to go and get treatment. Marvelous.
Mm-hmm. We have our second guest. We have Tawanda Jokora of the MDC, led by Nelson Chamisa.
Nelson Chamisa.
Mr. Jokora, welcome to the program.
Thank you very much.
Tinoona kuti nasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachange vari kutaura kuUnited Nations, asi takaona bato renyu reMDC richiratidzira nemusi wemugovera. Pane here nhunha dzamakakwanisa kunge muchinyora kuti dzamuri kufungidzira kuti nhasi pachataura vaMnangagwa pamwe mungawana imi muchizowana mhinduro pane zvamanga muri kuchema chema nazvo?
Ndifunge kuti tinowana mhinduro kubva kuna vaMnangagwa, nekuti vaMnangagwa vari kudivi rimwe isine kune rimwe divi. Isusu nhunha dzedu dzatakanyora dzakanangana neUnited Nations. Takanyora nhunha dzezviri kuitika munyika, chokwadi chezviri kuitika munyika. Vanhu vakapondwa nyika yese ichiona August 1. Vanhu six vakapondwa, kukapondwa zvezvakare vanhu 18 muna January panguva yemaZCT Youth Stay Away. Kukasungwa vatungamiriri veMDC zvisiri pamutemo, zvisina kutsarukana nevamwe vakatotongerwa inonzi treason. Ndo zvatakanyora izvozvo, ndo nhunha dzatakanyora idzodzo, kuti vanhu ivavo vakaurayirwei. Pavakaurayiwa chii chakaitika? Vanhu vari kusungwa ava ndo kushanda pamwe chete here kwakataurwa navaMnangagwa? Ndo new dispensation here yavari kufamba vachitaura munyika, yavanenge vachitaura nhasi? Takangonyora kuUnited Nations kuti vaone kuti zviri kutaurwa navaMnangagwa paspichi yavo hazvisirizvo pane zviri kuitika munyika.
Chris.
Yes, Mr. Jokora, we have Mr. Mujuru of ZANU-PF on the line. And Mr. Mujuru, can you respond to what Mr. Jokora has just said?
Yeah, thank you very much. He highlighted on the events that happened on the 1st of August last year, and I believe a lot of people are aware that a commission was set up by His Excellency. That commission was independent. It involved people from outside the country, our friends from South Africa, our friends from Tanzania, even a gentleman from the United Kingdom, who came to assess what happened, and an investigation was done, and the results were all public. So, and our friends from MDC continue to ignore the outcomes of that commission, and that was an independent commission, and it looked into what happened, and things came out. So, I mean, we can keep going back and forth on this issue, but what's important is what the president is going to be talking about today, highlighting some of the things that are happening in the country right now, especially if we can get these sanctions removed, to give us a fair chance for us to build our economy. Like the reporter said earlier on, there's a lot of work on the ground that needs to be done. The hospitals that need to be taken care of, the clinics that need to be built, work needs to be done even at the airport. A lot of infrastructure work, roads, network needs to be. And those are the important issues that we really want to focus on. And once these sanctions are lifted, it can give us an opportunity to really get that work done quicker than we do it with the sanctions tying us down.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have some callers, Mavela.
Yes. Hello, caller.
Hello, my name is Kedemas.
Aiwa, tiri wadi. Taurai tinzo. Tukutawara nani uye zvemuri kupi?
Nango, Zimbabwe, Chirundu, Border Post.
Ameno usindari yenyu iri kuita sei manje? Iri kuitonge yakadzipwa line racho ameno, but taurai tinzwi. Ndofunga i network.
Yeah, ina fanya masaji vane zanzivanoziya zvinofanira kutora masanction ase. Because vanhu vari kukonzera masanction aramba ari muZimbabwe. Varitora kodzero dzevanhu dadzi vangu. Mine masanction aunzi azi vakatidzira zvokudiwa. What have they denied? What have they said? kuisaza mazange na apinda muno saka isusana zvavhongwa tutatura asi wana mazange na asi kutanzi Zimbabwe my individual avanga wow.
Aiwa, regai tone tiedze nare yenyu zvakare nekuti ndofunga vari panhare ava vasi kunyatsotinzwa zvakanaka. Tinokutendai mukoma, regai titry number yenyu zvakare. Asi ndichaedza ini ndandiri kunzwa ndichaedza kuti nditsanangure zvamataura. Tinokutendai. Chris, our caller here is saying that ZANU PF, although they are calling for the removal of sanctions, they need to put policy in place for that to happen because he says there are continued human rights abuses and ZANU PF is not taking care of that and they know what needs to be done. So he says actually, you know, if the international community continues to look at what's going on in Zimbabwe, then those sanctions are not going anywhere because the policies are not changing, he says.
Mm-hmm. Well, interesting. Marvelous. Let's just give a few questions so that we let him go. Mm-hmm. He can go and get us some more fresh news. Ntunga, we understand that President Emmerson Mnangagwa has a delegation of about 70 or so people. Have you by any chance managed to see any one of them or have an idea where they are staying, like the number of stars the hotel has and all that kind of stuff?
Yes, Chris, I can confirm that he is a delegation, but I can't confirm the number. We met at some conference the day before yesterday, and he's traveling with his finance minister, Tuli Ngube. He is the health minister, Obadiah Moyo. He also has the Reserve Bank Governor, Dr. John Mangutka. Those are, part of his delegation. As to where they are staying, I don't know. New York is big, really. Probably they are staying at Trump Towers. I'm not sure. I'm just saying because it's one of the best hotels here in New York. He is a very big delegation as far as we are told. And also, of course, the First Lady is here too.
And I understand the First Lady is with a different delegation. Have you confirmed that?
Say that again, Chris. You are fading.
Yes, I understand that the First Lady has a separate delegation of her own, which traveled separately. Have you confirmed that or had an idea of what's going on?
That's what I read in the news as well, but I would not independently confirm that. What I saw is that they attended this conference together. And the gist of the conference really was to appeal to foreign investors to come to Zimbabwe and help the government to resuscitate its hospitals and clinics. So they attended this event together. But of course, like you are saying, we understand that they have two separate delegations.
Mm-hmm. Ntunga usati waenda tombo tarisa nyaya iyo iyi yekuti kuri kuda kuvakwa zvipatara. Mbakaona gurukota reutano vamoyo vachitaura here pachiitiko ichi chamakaenda kana kuti ndivamunangagwa vakataura vega?
Vakataura vamoyo, vakataura vamunangagwa uyezve vakataura vamtuli Ngube. Vamoyo vakataura ivo kuti vachikumbira vekune dzimwe nyika kuti vave kuZimbabwe. Vakati zvakakosha zvikuru kuti paitwe anonzi ma public private partnerships apo vemakambani akazvimirira oka pavanowanikwa vachibatisana ndima nehurumende pakumusisira kana kuti kuita zvirongwa zvakasiyana siyana zvekubatsira veruzhinji. Saka vamoyo vakapa muenzaniso vachiti ivo pachavo vachiri kutungamira chipatara chechitungwiza vakatsvaga ma private investors vakabatisana ndima uye sekutaura kwavo hanzi pari zvino chitungwiza is one of the best equipped hospitals in Zimbabwe. Saka vakati zvakakosha zvikuru kuti paite kubatisana pakati pegovernment nema private investors.
Iwo ma private investor avari kutaura wakaonawo vachitambira sei zvaitaurwa izvi tichitarira kuti kumusha pari zvino kune matambudziko akawanda kupambwa kwevanhu nezvimwe zvakadaro.
Ma private investors acho, to start with, Mavi, I won't know kuti akanga aripo because haana kupuwa mukana wekutaura achizivisa hurumende mapfungiro avo, asi vakataura vakataurawo vemasangano akazvimirira oga. Vazhinji vacho are already working with the Zimbabwean government, kana kuti vari kushanda neruzhinji rweZimbabwe, asi of course vachibvumidzwa nehurumende yeZimbabwe. Neivovo vakanga vachibvumirana navamoyo, minista Moyo, kuti hongu kubatisana ndima kwakakosha zvikuru. Vamunangagwa pachavo vakavimbisa kuti mainvestors achauya kuZimbabwe kuzobatisana navo kumusidzira zvipatara nemakliniki vachapuwa munda.
Christmas were yapinda iyi hatina kunge taibata iyi mati vakati shi
hanzi ndichakupai munda uye batai manzi batai date ranhasi vachitaura musiwo marimwe zuro zvikanzi pamuchauya kuZimbabwe mouya kwandiri mondiyochidza moti mutungamiri wenyika vamunangagwa makataura kuNew York musiuya uya kuti tikauya kuzobatisana ndima nehurumende yenyu muchatipa ivhu. Saka takuda ivhu racho, hanzi ndichamupa without any challenges.
Maybe if you can tell us that in English, because with that piece of news we didn't know. What did Mr. Mnangagwa promise some of these investors?
He promised investors who come to Zimbabwe to help his government to revive or resuscitate its dilapidated, really, health infrastructure. That he promised them land. He emphasized that he wasn't in the joking mood. He wasn't joking. He reminded them that he told them to write even the date down when he uttered those utterances so that when they come to Zimbabwe, they can say, Mr. Mnangagwa, we hold you to your word. You promised on such and such a date to give us land. We have come to invest. Now can you deliver? He appeared serious, and that's what he said. Now it remains to be seen whether there are any investors really to take up that offer.
Thank you very much, Ntunga. I don't know, Chris, yes, if you'd Ntunga, like to ask what...
Before you go, just a quick one. There's something that the ZBC News Online has just posted. It's about the president's address. And ZBC says he's going to be addressing at 2300 hours. That's 11 p.m. Do you have any different time, or is the same time that you have heard?
That's a surprise, because from the schedule that I had from morning, I think Mr. Mnangagwa was speaker number five or so, and I'm surprised now he will be speaking almost at midnight. That's news to me. I was expecting him to be speaking in the next few hours.
Anyway, we will keep checking with you, because this just popped up on the ZBC News Online, and they say they are going to be streaming live from around that time, around 11 p.m. Anyway, thank you so much, Ntunga. Please be safe, and please do say hi to Mr. Trump if you meet him.
I will do, Chris. I accept he's not a reachable man. And again, on the ZBC report, they might be correct. Bear in mind there's a time difference.
Yeah.
So 11:30 p.m. in Zimbabwe, that should be like 5:30 here in Washington.
Yeah.
But still, that's not the time that we expected Mr. Mnangagwa to speak.
Oh, okay.
But
okay.
Anyway, thank you, guys.
All right. Thank you so take much. Care now.
We're coming bye-bye. Back to our guest, Mr. Jokora. Muripo
Eripana. Yes.
Ehe, tombo tarisa manga muri kunzwa zvazviri kutaurwa nemutori wedu wenhau akakwanisa iye kuwana mukana wekunge aenda kune chimwe chiitiko kwaive kuine mutungamiri wenyika. Munoona sei zvaanga ari kutaura izvi?
Vamunangagwa ndo muitiro wavo. Vane manatsa mukanwa. Pavakapinda vachitaura zvimwe chete izvozvo, vakatenderera nyika yese vachiita vachachinja zvinhu. Vakati vachaita maelectoral reforms akatadzwa kuitwa navamugabe. Just before my election. Vakadzokera kumusha havana kana electoral reform rimwe chete ravakaita. Saka zvavari kutaura izvi kwatiri totendayanwa dzaswera nebenzi. Vakataurira zvakawanda vachipinda vachagadzisa chakati munyika, mabasa achawanika, vachatanga kushanda neopposition zvakanaka, vachaimprova kuma human rights, vachaimprova on the rule of law. Pane zvese izvozvo hapana zvakaitika. Nyika yedu yakatoenda kumawere zvakanyanyisa. Vanhu vaakutotambura kupfuura zvavaiita makore akapera. Kurohwa kwevanhu kwatowedzera, kuurayiwa kwevanhu kwatowedzerwa. Saka zvavamunangagwa totenda zvaitika kana vachinge vazozviita.
Vamujuru muripo here mubva mapindurowo zviri kutaurwa navadzokora uyezve zvanga zviri kutaurwa nemutori wedu wenhau? Hello, Mr. Mujuru.
Murikundinzwa?
Taura henyu.
Chinhu chikuru chekuti zvo vanhu vaite speculate nezvinhu zvinguva zvisiri chokwadi. Kuti president vanganzi vangafambe vega zvishuwa kuya kuti vapushe nyaya dzenyika hazviiteka. Vanofanira kuperekedzwa kane vamwe vanovabatsirawo nekuti zvo maproblems atinawo makuru. And vanhu vanenge vachida kutaurwa navo vakawandawo. Zvokuti vanhu vazospekulata kuti 70 plus iyo speculation kaiyo. Asi vanhu vari kubatsira president variko. Zvokuti vari kugara kupi, vanhu vagari vemune yoko vanoziva kuti kune maspecial security zones ekuti vakuru venyika vese vanobva kunyika dzakasiyana siyana ndo mavanogara imomo. Saka hazvisi hachisi chinhu chinyowani. Saka ngative nechokwadi mune zvatinenge tichitaura. Pama laws apa pane mamwe malaws wana ari kuitwa repealed. Indigenous zvaiti zvo 51% inga zvese izvo zvakabviswa nemukuru wenyika zvaari kubata nyika. Saka ma problems enyika makuru and anogadzirwa mbichana vachifamba. HE vari kuedza pese paanokwanisa and basa vari kubata basa. Saka dzimwe nguva ngativapei mukana wekunatsoita basa ravo nemazvo tichifamba mbichana mugadzira sanyika.
Yes, but Mr. Mujuru, yes, the delegation is fine. It's supposed to assist him. But when you look at some countries who are in similar, if not even worse, situations with Zimbabwe, South Africa, for example, the president himself won't even attend. Instead, he will send some people and a smaller delegation. That's what the people are saying, that Zimbabwe right now needs every little cent that it can save, considering the economic condition.
Yeah, we understand what those people are saying relative to those countries. As a country, we cannot worry about what other countries are doing because our situations are different. We understand our situation economically where we are. So if we get an opportunity to meet any potential partner that can help us develop our country, we want to be able to utilize it as best as we can. We cannot go by what Swaziland is doing or what South Africa is doing because we're different at the economic levels. We can only focus on what we can control. We are hoping that every person that came with the president as part of the delegation is here to help the president do one thing and one thing alone, is to help us economically move forward. So as many meetings as we can have is what the goal is, as many people as we can talk about. The president himself constantly says that Zimbabwe is open for business. And in sending that message, we have to have engagement with all these people from different corridors for us to achieve the mission that he wants to do by 2030.
Just hold on, please. We have a caller. Hello, caller. Hello, caller. Caller ndofunga akata phone. Hello, caller. Okay, I think we just lost our caller right there, but let me take this opportunity to just read some of the comments. Notenda vese varipala ifidi yedu. Pana Simeon Banda arikuseka iye kuti mati ntunga ati say hi to Mr. Trump. Faith Cutler aripana apa zvizairo zvidzo vanga vatindi Eddie, Elvis King Chanyuka varipana apa trends arikuti ye no volume, I'm not sure kuti varikupi munhu kana muchikwanisa wedzira iko kondofunga yakuita izvinezvi. Watson Mutau anzi tinotenda takushanda tirikungonwa nebenzi oanzi totenda dzaanwa dzaswera nebenzi zvazviri kutaurwa naMr. Zvokora. Hope Kabaya kuti any update on the mega deals from Russia, Belarus, China? Arikuvunzawo Hope Kabaya arikuvunza. Disciple Gilson Madanire varipano varikutaurawo. Chamaneka Mkenya arikuti does ED investment work with a conducive environment? Hakusi kudaidzira nzimbe here kana kuti kudiridza nzimbe here. Maybe Mr. Mujuru, people are asking here kuti most of the time, Mr. Mujuru, we're hearing that there are a lot of mega deals that are being signed by the president, but when he gets back home, nothing seems to come to fruition. What's the situation right now? Because people are saying, are there policies in place for these investors that the president is trying to lure to be able to come to Zimbabwe and be able to do good business? Mr. Mujuru.
Only the frustrations that the populace has, simply because they want results immediately. But again, we go back to say, let's look at the magnitude of our problems. When an investor comes in and invests something, the evidence is not within a day or two. All this requires a little bit of time. So as much as we understand what the people are saying and we're in tune with what the people are saying, some of these policies and some of these things require a little bit more time. Remember, the president only got the election was only last year. So we need to keep certain things in perspective to say the depth of our problems, where we're coming from, we are so deep that it requires time for us to get out of this. I'll give you a good example. President Obama was elected in 2008. The recovery of the United States people didn't start feeling the recovery until 2013, 2014. So, which means that the economy is like driving a big bus. For it to turn, it can't turn like a small vehicle. So the patience is a little required. And I know it's difficult to ask people for patience simply because we understand where they are. But just a little bit more time, and the president continues to work every day and night to try and speed up that time.
Mr. Jokora, comment on what is.
Yes. I just want to respond. And before the end of the program today, I want you to give me 1 minute so that I can give you some breaking news. But I just want to respond to what he has said about the delegation. If Mr. Mnangagwa is serious about reviving the economy, he has to start by this small thing. He's downplaying the issue of the delegation. Let me tell you something that is going to make Zimbabweans angry here. Mr. Mnangagwa traveled on a hired jet that is being paid millions of dollars. I think it's about $50,000 an hour. And they traveled separately with Mai Mnangagwa. Mai Mnangagwa also traveled on a hired jet where Zimbabweans are going to fork out millions of dollars. And the delegation is not even 76. It's actually 90. And all these people are staying in trashy hotels and getting per diem. That is about $1,000 per day, depending on the positions those people hold in government. That's anger. That's disappointing. So he's not serious as it is about correcting the wrongs that he has been doing. And vataura zvakare vamujuru nenyaya yekuti kwakaitwa a commission of inquiry and recommendations were made. There was no recommendations that were made that were carried out by the Mnangagwa government. Nothing. If there was anything or anyone who did anything about that commission of inquiry, it is the United States that ended up after seeing the report, they ended up punishing or putting Tanyatwa on designated sanctions. Not sanctions for the country, but smart sanctions that are targeted towards the individual Tanyatwa. What did the government do to Tanyatwa? and all those people who were implicated. Six people were killed, and there's no one in jail. The government didn't do anything. Those relatives, those people who lost those breadwinners are still crying today. So he cannot talk about that that commission of inquiry. Mr. Mnangagwa is not serious about Zimbabwe. He is only serious about protecting himself and the millions that he's amassing from the Zimbabweans.
Very interesting. I know Mr. Mjuru is itching to respond, but we'll give him his time. But meanwhile, let me get back to our Facebook page, Facebook Esindebele. Silo Musa Mazibuko othingilana next to SARS, Ken Avenue, uJimmy usibona yena eseBotswana. UThabani Ndlovu uthi yena, who will be wasting their time, sleeping time, waiting for Mnangagwa to lie? Only a few will listen to the speech. Let's give you, Mr. Mujuru, the opportunity to respond.
Yeah, it's absolutely important that when you've got platforms like this, people don't make up stuff. If you're going to come with data or information, you've got to reveal your source. This gentleman here is talking about all these delegations, these numbers, and he's not telling us where he's getting this data from. I'm sure we're not here to speculate and say things that we cannot verify. I mean, what else can I say when the information he's providing is made up numbers? So as long as he's making up numbers, I've got no comment on that because he's making up stuff.
Okay, Mr. Mujuru, we saw that the president had initially organized to meet with the Zimbabweans in the diaspora, but we saw that being cancelled at the last minute. What happened?
Well, you know, the president has always said that every time he travels, he wants to meet the especially members of the diaspora so they can get into an engagement. That event was set up for, initially was supposed to happen on Sunday at 10 o'clock in the morning. One of the challenges that we had setting up that event was that a lot of people were registering, but they were not providing the particulars that we needed for the event to happen. So because people were saying, I want to come, then we'll come to them and say, well, for you to come, we need these credentials so we can register you to come to the event. Some of them would not provide that information. So at the last minute, we decided to actually, I was one of the people that decided to postpone, to try and postpone that, to try and get some of that information. We just couldn't get it in time. And once we couldn't get it on time, then obviously the speech is now today. We just ran out of time. So in future, next year, it's equally important that when we tell Zimbabweans in the diaspora who want to engage with the president, because the president wants to talk to you. But when we ask for this information, credentials, it's important that we get this information so we can get everybody in the room so they can have an opportunity to engage with the president. But it's important for us to follow some of these guidelines.
Thank you so much. Mr. Dzokora, you said we should give you a minute before the end of the show. You have breaking news. We are news people, and you know, if it's breaking, we want to break it right there and there. Can you please break it for us?
Yes, sir. The breaking news is that we have been hearing in the past weeks that my Mnangagwa, Auxilia Mnangagwa, is going to Canada on the 26th to be a keynote speaker at a women's conference there. And she was supposed to be awarded some sort of an award. When we got wind of it, as MDC North America, we protested. We wrote on Twitter, and we actually wrote to the organization and also wrote a letter to the Prime Minister of Canada. And the good thing is we got a response from the Prime Minister's office himself. And I can give you that as V11 after this. And the Prime Minister of Canada said, we have taken note of your concerns and we are going to take appropriate action, and I'm going to forward this letter to the appropriate secretaries. And today I'm just receiving the good news now that Mnangagwa will no longer be participating in that women's conference. The organizers have actually offered two free tickets to our leaders in Canada, so that they can come to that conference. So to us, this is very good. We have protested, and Canada has listened. We want to thank them very much for that. So next thing now is that we heard that Mae Mnangagwa was given another bogus award at the Harvard University, and we are following that very closely. We have already written 3 letters. Our Secretary of Health has written, our Secretary for International Affairs has written, and myself, I've also written to them, and they have responded, and they are looking into the case. We want that award, that bogus award at Harvard, resigned, because Mme Mnangagwa doesn't deserve that award. And we'll be having demonstrations at the Harvard University this weekend on Saturday. Everyone is invited.
Mm, please hold on. We have a caller. We'll come back to you. Hello, caller. Kola ndofunga haneta nekumirira but vadzokora dzokerai mombotaura nerurimirwa mai kuti mati breaking news yenyu ndeyekuti chii
mai akusuri amunangagwa vanga vachitaurwa masondo ese apfuura aya kuti vari kuenda kuCanada kwavanga vachinopiwa inonzi award vobva vaita futi mukuru wemukuru anga achataura paconference iyoyo yemadzimai isusu takanyorera vanhu vekuCanada tikati mukombe wei wamuri kuvapa iwoyo iyo madzimai achiurayiwa kuZimbabwe madzimai achipondwa vamwe vachibhinywa nevanhu vezanu chisei musina kutibvunzawo kuti ndiani wamungape mukombe iwoyo takanyora tsamba kuna prime minister weCanada takanyora tsamba kune maorganizers acho vazhinji vacho ndevekuNigeria ndobva takabva taona kuti pane nyaya pano prime minister weCanada akatipindura akatitsanangurira kuti vanzwa nhunha dzedu vachaona zvekuita vachaendesa tsamba yacho iyoyo kumapato akasiyana-siyana nhasi tazoona tsamba ichitaura kuti mai Mnangagwa havachatauri kuCanada havachapihwi zvavanga vachifanira kupihwa kuCanada pamusoro pezvo maorganizers iwayo ndofunga kwangu akutsvetera vatoti vari kupa maofficials edu vabako navamanyanga matickets maviri kuti vaende vanoatenda conference iyoyo vabva vatoona zveshuwa kuti mai Mnangagwa havasi kutaura tiri kuenderera mberi nenyaya yekupiwa kwamai Mnangagwa award paHarvard University tanyora matsamba matatu tichisoropodza zvaitwa izvozvo tichidauya kunzwa kuti zvakafamba sei kuti mai Mnangagwa pane madzimai ese ari kuita basa rakadaro muZimbabwe varivo vega vakazosarudzwa saka tinenge tichitanzwa kuti varenge vachitipindura vachiti chii asi musi wemugovera tiri kuenda kunoratidzira tiri paHarvard University kuti tinyatsonzwa kuti zvakafamba sei nhoroondo yacho kuti iyo vakazonzi ndiyo vega sei mudzimai ari kuita basa chaizvo asi vachiona vakadzi vachiona vakadzi vachishungurudzwa muZimbabwe iwo pasina kana chavanombotaura
aiwa rambai makabata makadaro regai tiende kuna vamujuru muri kunzwa zviri kutaurwa navadzokora veMDC mungatipo pfungwa dzenyu
just hold on Mr. Mujuru before we go to Mr. Mujuru let's break this to our Ndebele listeners yeah elisilaleleyo ke kuhlelo liyamuzwa lapha isiphathamandla sebandla leMDC umnumzana dzokora uthi yena balobe incwadi belobela inhloko kahulumende weCanada bekhalakhala ngokuthi unkosikazi Joyce unkosikazi Mnangagwa yena obemele aphiwe isicoco khona le eCanada kaseyikuya khona ngenxa yokuthi umnumzana Tawanda Dzokora labanye bakhe balobe incwadi bekhalaza besithi bona hayi uyaphiwa isicoco bani njalo kulesinye isicoco amele asithole unkosikazi Mnangagwa eseHarvard obekuthiwa uphiwe eHarvard ngenxa yokuba ngumuntu ophatike kakhulu kwezempila kahle kodwa ke bona Dzokora labanye bakhe bathi bona hathi akumelanga asiphiwe isicoco leso ngokunjalo bazatshengisela ekupheleni kweviki ukuze isicoco lesi asithathelwe njalo yes mavela
regai tiende kuna vamujuru mukoma Simba Mujuru mungatipo pfungwa dzenyu here nezvataurwa navadzokora
yeah certainly I mean I haven't seen the documentation that he says he has but as a citizen it's important for all of us to understand that especially when it comes to women's issue. Obviously, I'm a man. I'm not the best person to be talking about women's issues. But when it comes to women's issues, the first lady of the country has got the biggest platform for her to be able to address women's issue. So when we start celebrating her inability to go and articulate those issues on a global scale in Canada, then obviously it's a bigger problem. We should actually be highlighting and encouraging her to actually do more work and to actually engage with more countries, not just Canada, but all the other South American countries, all the European countries, so that the plight of Junuzunoneza Mazimai Edum Zimbabwe can be brought forward by the stage that she has. We cannot be celebrating her inability to do that. But again, this is the way we talk about how we view where the direction of the country should be. Again, politics aside, if the First Lady can articulate Zikunesa Mazimai Maruva, Zikunesa Mazimai urban areas in any country on planet Earth as Zimbabweans, we should all rally up behind that, because the person that benefits the most is a woman on the ground. So personally, I don't understand how such a thing can be celebrated.
Aiwa regai timbo chingamidza vari pa life dzedu pana Shinga Feresu ari pano Tivan Fore Faith Cutler ari pano Courtney Mepi Courtney ari kuti please ndifonereyo ndongoti gagaga nare nhasi dziri kunetsa handisikuziva vese vatatrya kuti tikwanise kunge tichivabata foni dzavo dzisikuita Simeon Banda ari pano Shinga Foresu Feresu ari pano Faith Cutler ari pano zvakare na Famba Nero ari pano tirikuona zvakane Carlton Amos nokutendai tirikuonai pana Famba Nero anzi what did Mai Munangagwa do about Samantha Kureya ndo mubvunzo waabvunza ipo panapa Shinga Feresu ari pano zvakare atombodzokera kwa muri vadzokora munoona kuratidzira kuri kubatsira here nemi zvakare vamujuru tinoona kuti mese mapato yenyu anga ari kuratidzira nemuswe mugovera munoona zviri kubatsira here vadzokora mutanga tozoenda kuna vamujuru alo vadzokora
kuratidzira kunobatsira tete maveras dai tanga tisirai vanhu vasina kuratidzira kuZimbabwe isusu kuno kuti tisina kuratidzira dai Dr. Weda vachiri vamwe vakatourayiwa tinoziva tese kuti yakambozviita ZANU-PF kuti inoabducta vanhu vakanyarara youraya Dr. vakaburitswa nekuti kwakaitika outcry pasocial media nemuZimbabwe madokta nemanesi tinovatenda vakaenda vakanoratidzira tikazoona Dr. Mugombei vedu vadzoswa kunouku zvakare maona humbowo tinawo wekuti vanhu mukanyora pa social media mukanyora pamatwitter nepafacebook mukaenda mukanoratidzira zvinhu zvinochinja hurumende yekucanada yakachinja nekuda kwekupopota kwaikaita vana vezimbabwe panyaya yamai Munangagwa ende tichaenda zvakare kuHarvard tonoratidzira muchaona kuti award iyo yavakapiwa it's going to be resigned ende zvinotongoitika izvozvo kana maenda kunoonekwa kuti hamusi kufara nezvakaitwa izvozvo saka kuratidzira tinoramba tichiratidzira nekuti kunoshanda vamuri kuti vakaratidzira kuno mugovera ava musi wesaturday zana haina kuratidzira kuamerica yakatora vanhu mablack americans zvibhonda zviya zvisina kwekugara ikavapa mari ikavapa mat-shirts ndovakaa kuzoratidzira hakuna vanhu vezana vanga varipo kana vanga varipo vanga vari vairi vatatu vamwe vakabva kucanada nevamwe vakabva kuzimbabwe
regai tibva tanzwa vamujuru muri kunzwa zvekutaurwa navadzokora munoti
kosha nekuti kana muconstitution medu zvirimo zvinoratidza kuti zvemudhemokrasi vanhu vanotaura kazvavanenge vachizviri pamwoyo pavo isusu tozvikurudzirawo nekuti tinotaura chokwadi panenge shamwari dzedu padzinenge dzichitaura zvisirizvo zvinotipawo mukana wokuti aiwaka handizvo plus futi zvinopowo vanotitungamirira kuti vaone kuti kune vanhu vanovasapotawo nekuti dzimwe nguva makateerera vamwe vanhu vachitaura unofunga kuti avo vari muzvinzvimbo havana vanhu vanovateerera isusu tiriko tinovasapota isusu tiriko tinosapota president and kunew york isusu mazimbabwe murunidzwa ndikutaura shona ndanga ndiriko taiveko tichivasapota takatoungana pamwe chete napresident takatotaura navo zvakaonekwa zvese izvi mumasaisai saka zvekuti vanoswera vachitaura kuti hakuna vanhu zvakati aiwa idzi ndonyaya dzavo dzavanotaura vega asi vanhu variko isu tinoratidzawo tichiratidza mukuru wedu kuti tiri kumusapota zvaari kuita tichimupa simbiso kuti ngaarambe achiita zvaari kuita tozvizati zvinotora nguva kugadzirisa nyika asi ngaaregedze kushaya kuti aiwa zvakakora
Unfortunately our time is just gone out
yeah.
we are coming to the end of the show. Thank you so much, Mr. Simba Mujuru. We also heard from Mr. Tawanda Dzokora and all the listeners who managed to come through Thank you so much. My name is Chris Gande. Let's meet again, same time, same station, same frequencies. Good night, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mhlanga Nyahuya. Let's meet again tomorrow and let's talk Kangati Kurukurei.